Manzira ndakende kuti driver ati akarova dhongi. Karova dhongi ndofunga bhazi rinogara rovana netraki. Ipapa akurova dhongi kwake. Then ndokwaitira kuti vanhu vashaike ipapo. And zvandinoziva ndezvekuti inini rodzi kudhara yanga ine fence. Saiko zvino haisina fence. Saka inogara kune I think about 8 kilometers. Which is up to 8 kilometers zvichienda kumabhubhi river. Pane madhongi, pane ng'ombe, and most of the time ndizvo zvinokonzera maaccidents iwayo.
Saka vakuvara mambonzwa kuti vaendeswa kupi?
Yes, ndanzwa kuti vamwe vaendeswa vakatransfera ndofunga kuganda kana kubulawayo, asi vamwe varipo hari hospital.
Iro dambudziko irori harisi rekutanga mumugwagwa iwowo weBeitbridge Harare Road iwoyu. Zvii zvamungatarisirawo kuti zvinge zvichiitwa panyaya yemugwagwa iwoyu?
Hai, kutarisira kuti mugwagwa iwoyu uchive dualai. Nokuti uite fence, at least uchabatsira kuti usapinda madhongi kana ng'ombe mumarodhi.
Tanzwawo kuti kune makurukota ehurumende auyawo kunoona nyaya iyoyi. Imi mambowanawo here mukana wekutaurawo nawo, uye kana masanganawo nawo, zvii zvavari kutaurawo pamusoro petsaonai?
Vauya haunga ndinaona mukana wekutaura nawo, but we just appreciated the thing hurumende kwaita disaster inenge iyoyi. So immediately within some few hours, two ministers were on the ground going to the scene, vakasvika kuti nekuchipatara vachiona vanhu vakakuvara. Something that we really appreciate. And the minister of the local government, we have a disaster, we have a national disaster, and we have a disaster. We really appreciate it.
Ipo paitikira tsaona kure zvakadii nekubva muguta reBeitbridge?
About 45 kilometers to go there.